Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kuvateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 21 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare redzimhosva rinoudza mai Grace Mugabe kuti vabvise vanhu vavakaisa pamba peimwe shoroma yavari kunetsana nayo nepamusoro pering rengoda.
Vanhu vopenga pamusoro pavamugabe vachiti vari kupedza mari yenyika vachienda kuzororo kuSingapore, zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Studio 7 inopenengura chibvumirano chelongest house agreement chakaitwa musi wa 21 zvita 1979.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare redzimhosva vaClement Phiri vapa masimba kuchikonzi chematare kuti chinobvisa vanhu vakaiswa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe padzimba nhatu dziri muHarare dzeimwe shoroma inogara kuDubai vaJamal Ahmed. Dzimwe nguva shoroma iyi inombogara muHarare ichironga zvemabhizimisi ayo. Vapiri vatiwo vashandi vavaAhmed vakanga vadzingwa naamai Mugabe vadzoserwe pabasa. Amai Mugabe vakabvuta dzimba idzi nechisimba vachiti vanoda mari yavo inoita miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru zvemadhora mushure mekunge varamba kutambira ring yavainge vambotenga kuna vaAhmed.
Amai Mugabe vakazoti vave kuda kudzoserwa mari yavo yose sezvo vainge vasisade ring iyi. VaAhmed naamai Mugabe havana kuwirirana kuti mari iyo dzoserwa sei, izvo zvakapa kuti amai Mugabe vatore imba dzavaAhmed vachishandisa vasori avo vakadzinga nechisimba vashandi vavaAhmed. Izvi zvakapa kuti shoroma iyi ikwire kudare repamusoro. Gweta ravaAhmed amai Beatrice Mutetwa vati chikonzi chedare chatiwo chakadziviswa nemasoja ainge akapakatira pfuti kuti chipe amai Mugabe masamanisi kuState House uye kumba kwavo kuBorodale Brook inozivikanwa nekuti Blue Roof.
Mangwanani patanga kunzwikwa nyaya iyi pange pasina magweta anga achimirira amai Mugabe mudare, asi vapiri vanonzi vambodaidzwa nemutungamiri wevatongi vaGeorge Chiweshe vachisiyira nyaya iyi panzira. Hapana kuzivikanwa kuti vanga vadaidzirwei. Asi masikati pazotanga kunzwikwa nyaya iyi zvakare kwabva kwauya vaWilson Manase vanovagweta vachiti vari kumirira amai Mugabe. VaManase vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti ndivo vakumirira amai Mugabe, asi varamba kutaura zvakawanda vachiti vanoda kutanga vanzwa kubva kuna amai Mugabe mbune. Asi mudare vange vamboedza kuti nyaya iyi imbosendekwa yozonzwikwa munguva inoteera. Asi mutongi wedare aramba izvi akaenderera mberi nekuizeya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu tikavabvunza kuti vanoonawo sei nyaya yekuti chikonzi chinomborambidzwa kupa vamwe vakuru masamanisi.
Inyaya ino isiri kukatamadza nokuda kwekuti munhu wose zvake vomuZimbabwe ari pasi pemutemo. Izvi zvinosanganisira kunyange mudzimai wemutungamiri wenyika. Vanosungirwa pamutemo kuti kana paine munhu aroda kuaendesa kudare ngavaendese kudare, ende vane kodzerowo zvakare ivo semudzimai wemutungamiri wenyika kuti vanzwikwe nedare. Vanongonzwikwa chete nedare hunge vakwanisa kupiwawo nyunyuso iri kubva kune avo vanenge vachivaendesa kudare vacho. Saka kana chikonzi chedare chorambidzwa kushanda basa raro zvichibva kumunhu mukuru akaita semudzimai wemutungamiri wenyika, zvinova zvinhu zvinotitaridza kuti hapasisina kushanda kwemutemo muZimbabwe. inova zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadziriwe. Tikonsidare ngatitendere kuita basa racho nemazvo pasina kutya kuti uyu ndinhongi kana kuti ndinhongi.
Asi pane zvamuri kunzwawo, muri kuona sei mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nemutongi wedare vaClement Phiri?
Ndinoona sekuti mafambisirwo ari kuitwa nyaya iyi ari kufambiswa nezvatinenge takatarisira sevagari vemuZimbabwe, kuti hapana kutya, hapana kuzeza, asi kuti mutemo ndiwo uri kushanda sezvauri.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremaya Bhamu vari parunare muHarare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda munyika nezuro manheru vakananga kuSingapore kuzororavo repagore richatora mwedzi wose. Asi veruzhinji pamwe nevemapato anopikisa vanoti havasi kufara nerwendo rwavaMugabe urwu pakatariswa mamiriro yakaita zvinhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
VaMugabe vakabuda munyika nezuro manheru vachienda kuSingapore kwavachange vari kwemwedzi wese apo vanenge vari pazororo. Mutauriri wavo vaGeorge Jaramba vaburitsa mashoko ekuti vaMugabe avo vakatakura mhuri yavo yese pamwe nevano vachengetedza vakawanda vachazoendawo kumusangano weAfrican Union uchaitirwa kuguta guru reEthiopia reAddis Ababa pakupera kwemwedzi unouya panguva iyo vanenge vachiri pazororo. Zvichakadai, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vashora vaMugabe vachiti vari kushandisa mari yakawanda inobva muhomo yehurumende kuenda kuzororo kunyika iri kure zvakadaro, zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Mumwe mugari weMuHarare, muzvare Biula Chindedza, vati mari yose iri kushandiswa navaMugabe mukufamba iyi dai yashandiswa pane zvinhu zvine musoro, dai upfumi hwenyika husina kupfugama sezva wakaita.
Kubuda kwaitwa nemukuru wedu wenyika Comrade Robert Mugabe takunzwa kuti vabuda vaenda for annual leave. But mari yacho yavanenge vachishandisa imari yakawanda semunhu aenda nemhuri yese. Tozive kuti vakanhu vachienda mazuva mashomanana, it means kuti vanoshandisa 2 to 3 million pamazuva mashoma. But iye zvinezvi tikatarisa mwedzi wese, vaine mari vanogonozoshandisa mari inosvika kana kana ma 30 million. Yete zvinezvi mahospitals haana mushonga. Zvikoro hazvina mabhuku, vanhu havasi kubhadharwa, masivhu sevenzi havasi kubhadharwa mari inovakwanira, ende vamwe vanombowana mabhonasi, zvinhu zvisingatifadze semacitizens emuZimbabwe.
Amai gamuchirai madamombe, vanoti vaMugabe dai vaifamba nevanhu vashoma, mari yaibuda muhomwe yenyika ingadai isina kunyanyowanda.
Kwakatongooma nokuti kufamba kwavari kuita vachibuda munyika nevanhu vavanoenda navo vanenge vachishandisa forex yacho yese. Muno mutosara tisina mari, iwo mabhondi acho aripo iwo anenge ari mashoma. Saka zvina zvazviri kutibatsira nokuti vanhu havasi kuwana mari, vashanda havasi kubhadhara masivhu sevenzi ari kungochema-chema. Izvezvi kwaitaurwa nyaya yemabhonasi kuti hakuna, hakusati kwataurwa nyaya yemabhonasi kuti ari kuuya here. Saka zvina zvazvinobatsira kuburitsa mari yacho kunze, isu tisara tisina zvatinazvo munomu.
Asi vanotaura vakamirira bato reZANU-PF muSouth Africa, vaMoLife Mapeture, vanoti hapana chakaipa kuti vaMugabe vaende kuzororo, sezvo zviri zvinhu zvagara zvichizivikanwa kuti vanoenda pazororo mukupera kwegore rega rega. Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu panyaya dzekuti achatora matomo kubva kuna vaMugabe ndiani, hadzingavatadzise kuenda kuzororo. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe vaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kunyatsoziva kuti mari ichashandiswa navaMugabe pavanenge vari pazororo yemari iyi, kunyange hazvo pachashanda mari yakawanda kudarika mamwe makore sezvo vachazoita basa renyika ivo vari pazororo. Vane ruzivo nezvekufamba kwavaMugabe vanoti mutungamiriri wenyika anowanzoshandisa mari inoita mamiriyoni maviri pose paanobuda munyika kwemazuva maviri kana matatu achienda kuSingapore. Mari iyi yakawanda zvikuru zvokuti inogona kutenga mishonga iri kushayikwa muzvipatara nepamusana pekushaya mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Chibvumirano cheLancaster House Agreement icho chakabuda takabuda munaurano dzakaitwa nemapato airwira hondo yerusununguko pamwe nehurumende dzeBritain neZimbabwe Rhodesia ndicho chakaunza runyararo nerusununguko munyika. Veruzhinji vanoti kunyange hazvo chibvumirano ichi chakanga chisina kunaka, chakabatsira kupedza hondo pamwe nekuunza utongi hwevatema munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda munyika vanobvuma kuti donzvo guru renhaurirano dzeLancaster House Conference raive rekupedza kurwisana uko kwainge kwapisa munyika pamwe nekuunza utongi hweveruzhinji kuvatema. Vanhu ava vanoti senguva dzese panoitwa nhaurirano dzakadai panoitwa makakatanwa, izvo zvinoita kuti vanhu vasiyane nezvimwe zvavanenge vachida munhaurirano idzi. Nhaurirano idzi dzakabuda nebumbiro rakashandiswa mukuumba Zimbabwe itsva muna 1980. Veruzhinji vanoti kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvaida ivhu, bumbiro rakabuda kuLancaster House raipa simba kuvachena kwechinguva pamwe nekusungira kuti vanenge vachida ivhu vatenge pasina anomanikidzwa kutengesa purazi rake. Mumwe mugari wemuHarare vaTitus Shoko vanoti pfungwa dzavo dzaive dzekuti panopera hondo vaizokwanisa kuenda kunorima kana kugara pavanoda, asi izvi handizvo zvakaitika sezvo paive nemutemo weLancaster House Constitution. Asi vanoti kunyange hazvo zvisina kuitika, vanofara kuti nhaurirano idzi dzakaunza kuzvitonga kuzere uye ivhu rakadzoka kuvanhu.
Zvakatidzwa zvikanzi endai munoita one man one vote, asi marungu for 10 years zvimwe muri mese vaine 26 dzavo. Imi anenge adwa hwina anotora the majority rule, the Lancaster agreement. Asi chihombe chaivamo was about land. Vakanzi willing buyer, willing seller.
Vanotiwo nyaya yekuti bumbiro reLancaster harina kunyatsogadzisa nyaya dzeminda ndizvo zvakazokonzerawo kuti bumbiro iri rishandurwe.
Hapana chakaiba, because isuzu ideology the chief liberation was pushed to office, which we failed to attain. Ndobva taenda muLancaster House agreement, but tichitarisa maitiro edu ngebush to office, saka tive to amend to suit vanhu vedu kuti vafari nezvatinge tii.
Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangiraiva Obert kuti vanotiwo ichokwadi kuti kunyange hazvo Lancaster House yakapedza hondo, bumbiro iri harina kugadzirisa nyaya dzainge dzakatarisirwa neveruzhinji.
Kutenda kwendingangoita hangu kuti Lancaster House agreement yakavapo ndekwekuti yakapisa hondo, yakaita a ceasefire document. Asi constitution yacho tikaitsoropodza hainonyanyoshata zvayo, asi panyaya yeminda pataka ndingangoti hangu varwehondo vakaitwa short changed.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti bumbiro reLancaster rakakwanisa kugadzirisa nyaya huru dzakaendera vanhu kuhondo.
Ranga rine bill of rights ndo zvimwe zvakakwigwa nevakomana vakagwa hondo kodzero dzevanhu, uye hongu tingati hedu nyaya yevhu ndo yainyanya kunetsa pakuti Lancaster House yanga ine tingati entrenched clauses aiita zvekuti anodzivirira vufumi kuti hurambe hwakabatwa nevarungu, asi tikanyanyotarisisa izvozvo zvaipera mushure memakore mashoma.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navawashme Ncube vakurawo nechihwaya vanotiwo chimwewo chakabuda munhaurirano dzeLancaster ndechekuti vanhu vakwanise kuvhota kunyange hazvo sarudzo dzave kuitwa nenzira isingafadze veruzhinji munyika.
Kodzero dzedu ndo dzatakanga tichida panguva iyoyo kuti tadzvanyirirwa, asi tava kuona kuti nhasizve pava pamberi apo tadzvanyiriwa, tava kunzvengwazve navamugabe, hatichina kodzero dziya, tava kutambura zvakare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaFortune Gwazi vanoti pane zvizhinji zvaitarisirwa neveruzhinji zvisina kuzoitika.
I think vazhinji vacho vanokwanisa kuti kuzvitonga kuzere kwakauya, but kuzvitonga kuzere kwacho kune matambudziko akuinako ekuti hatisi kukwanisa kuenjoya zvataifunga kuti tichakwanisa kuenjoya.
Mukuru weDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti mutungamiri wenyika avo vakava mutungamiri wehurumende yeZimbabwe yekutanga muna 1980 vaRobert Mugabe vakatadza kushandisa hwaro hwebumbiro reLancaster House kuvaka nyika zvinofadza veruzhinji munyika. Vanoti kunze kwevhu pane zvizhinji zvaidiwa nevana veZimbabwe, izvo zvakatadza kugadziriswa navamugabe. Asi imwe nhengo yeZANU PF vanomirira Makonde mudare National Assembly vaKindness Baradza vanoti vatungamiriri vavo mumapato ezanu PF nezapu vakaita zvakanaka chose kuLancaster uye vakazogadzirisa zvavainge vasina kuwana pamusangano uyu nyika yawana kuzvitonga.
Vamugabe navangomo vakabvumirana ivo kuti zvatawana izvozvi zvishoma izvozvi ngatichiendai kumusha tiende kusarudzo. Pasarudzo tahwina nyika ndopaticha gadzirisa zvimwe zvese izvi.
Musangano weLancaster House wakatanga musi wa 10 Gunyana muna 1979. Lord Carrington avo vaive gurukota rezvekunze muBritain yaitungamirwa namai Margaret Thatcher vari ivo sachigaro. Musangano uyu waisanganisira vemapato airwira rusununguko ari kunze kwenyika anoti ZAPU yaitungamirwa namushakabvu Joshua Ngomo, ZANU yaitungamirwa navaRobert Mugabe pamwe nevamwe vatema vaive mune zvematongerwo enyika vari munyika vanosanganisira Bishop Abel Mzorewa veUNC vaDavaning Stole pamwe chete nevaimbova mutungamiri weRhodesia vaIan Douglas Smith. Vanhu vaive pamusangana uyu vaive vanhurume chete kunze kwemudzimai mumwe chete muzvare Toko Siziva avo vaimirira bato rezapu. Musangano uyu wakapera uchivharwa naLord Carrington musi wa 15 zvita. Vanhu ndokubva vambonozorora vomirira chibvumirano chakazosainwa musi wa 21 zvita muna 1979. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama mire nerongo muDRC svondo rino zvichitevera mwedzi yakati kuti yekusagadzikana mune nyaya dzezvematongerwo enyika. Mubatanidzwa wemapato anopikisa wakakurudzira vanhu kuti varambe kutambira utungamiri hwava Joseph Kabila mushure mekunge varambira pachigaro kunyange hazvo temu yavo yekutonga yakapfuura. Svondo rino muguta guru renyika iri Kinshasa vanhu vakaratidzira vachishandisa pito uye vachiratidzawo kusafarira kwavo mamiriro akaita zvinhu.
Mumatunhu akawanda emuAmerica, masangano emo ari kudzidzisa vauyi vasina magwaro ekugara munyika iyi pamusoro pekodzero dzavo kana vachinge vasungwa nevanochengetedza mutemo. Urongwa uhu hwave kuonekwa sechimbi-chimbi zvichitevera zvivimbiso zvevakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vakati vachatora matanho akaomarara kune vanogara munyika iyi vasina magwaro.
Zvinonzi kudzimura moto kumaodzanyemba kweguta reKyara kuIraq kuchiri kuenderera mberi vashandi vachiedza kudzima migodhi yemafuta yakasiya yabatidzwa nevarwi vechikwata cheIslamic State pavainge votidza kubuda muguta iri mwedzi mishoma yapfuura. Utsi huri kupwititika mudenga uye hunonzi hwakavhara zuva apo vashandi ava vaiedza kunovhara pombi dzavo apo vainongedza pombi dzavo dzemvura kuedza kudzima moto uyu.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nyaya yanetsa yekuti vana veZimbabwe vari kunze vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavari. Svondo rino takanzwa sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kuSouth Africa richiti riri kuronga kuenda kudare repamusoro reConstitutional Court kana Zimbabwe Electoral Commission yakaramba yakatsika madziro panyaya yekurambidza zvisharo zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota sezviri mubumbiro remitemo. Panguva imwe cheteyo pane vhidhiyo inobudawo yakatorwa kumusangano weZANU PF uchangopera kuitwa wepagore apo nengo yeZANU PF iri kudunhu reBritain vaNick Mangwana vanobudawo vachiti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vambomira kuvhota vari kunyika dzavari asi kuti vanenge vachida kuvhota vanofanirwa kudzokera kumusha kunovhota. Mashoko ava Mangwana aya aunza mutauro mukuru madande mutande vanhu vachipawo pfungwa dzavo. Mukuzeya nezvinyaya yediaspora vote tabata vamangwana pamwe navasimba mutero vanove nhengo yeMDCT iri kuBritain. Tatanga nokubvunza vamangwana zvavaireva pavhidhiyo yavo.
Tine constitution inonzi navanhu inoti kune diaspora vote, which actually doesn't say that. Constitution yedu inoti president anovoterwa navanhu within Zimbabwe. It's very specific kuti inoti within Zimbabwe. But that's besides the point. Saka vanoda challenge, obviously, ndobasa reima court. It's they are given right. Most speech inotaurwa iyoya iri kukonzera mvonga mupoto, mverenyenye nebvepfepfe ririmo muchadenga umu. Ndinoti inini, izvi kana iri yevhoti ngatimbomirai, right? Ngatimbomirai, I caught myself there. For now, vada kuvhota ngavauye kuZimbabwe. Why? Ndichiti ngatimbomirai. Handina kuti kana iri hatidi kuinzwa, ngaisataurwa, ngaidii, ndatikati pafora mpedi ipapo ngatiimirei titaure dzimwe nyaya. Why? For very specific reasons. One reason, no matter what policy we come up with, right now, Electoral Act, the current Electoral Act, I provide for the diaspora vote. So that's one point. Then the other point is, hapana mari dzacho. Mutongi vamakarao, vakatotaura kudhara kuti ndangwe tikada kuzviita, hapana mari yacho.
Vamutero, munoti nenyaya iri mudarire.
Chekutanga chandoda kutaura ndechekuti, zviri kutaurwa navani kumangwana zvekuti vane kodzero dzavo ichokwadi. Asi vaine kodzero dzavo kudaro within ZANU-PF party yavo. Hatisi kuona ZANU-PF yacho ichipa ruzhinji rweZimbabwe kodzero dzavo. Ndochekutanga. Ivo vanoda kuzvipa kodzero vasingatipiwo isu ruzhinji rweZimbabwe kodzero dzedu. Ndochekutanga. Chechipiri, section 67.3 constitution yedu inotaura kuti munhu wese wemuZimbabwe ari over 18 years of age ane mvumo yekuti avhote. Handiti ka? Munhu wese ari over 18 ane mvumo yekuti avhote. Hapasi kutaurwa kuti whether muZimbabwe kana kuti ari kuresida kupi munhu, ari kugara kupi. Ari kutaurwa kunzi munhu wese ane kodzero yake kuti ange achivhota. Right. Vamangwana vari panyaya iyoyo yavangu vachitaura yekuti hatina maresources muZimbabwe yakataurwa naJustice Makarao. Maona atinoita isusu ndeyekuti vanogotaura sei kuti Zimbabwe haina maresources ekuti anga achiiswa towards elections. Izvi tiri kuona maparasita ehurumende anenge mapurisa vachitenga svinga redzimotokari. Dziri kushandiswa chidzimotokari idzodzo. Izvi tiroda kuti tiite zvinhu zvinoita kuti tumbe nyika. Takatarisa nemaelections, our resources should be channeled towards elections 100%.
Vamangwana, pumbiro remutemo riri kuchemerwa nevana veZimbabwe kunzi mitemo iyi batanidzwe kana kuti ivandudzwe kana kuhalainwa. Ndoo mune nyaya yekuti vari kunze kwenyika vanogona kubvumidzwa kuvhota kana zvakanga zvagadziriswa. Sei muri kuti hazvisi mubumbiro remutemo?
Verengai panotaura nezvepresidential election. Verengai kuti panochuzwa president. Unfortunately, mandibata ndiri kudhiraivha saka handina kubata constitution panapa. But mukandifonera in an hour's time kana kuti even outside this forum, I can read it to you. Pana within. Nokuti vana veZimbabwe hakuna maconstituents are outside the country. Ndiri kuti ini iyo nyaya tu handisi kutonetsana panapa. Hatisi kutobvumirana kudhara. Vanoda kuti inogadziriswa
nama kodzi. Hatisi kubvumirana. Nama
kodzi. Hatisi kubvumirana. Zvakanakai. Ndopatinoratidza kuti iri controversial. Saka inini ndopandinoti ndine kodzero yekuva nemaonero angu iwayayo. Handiri kunoexpressa kana pameeting yeZANU-PF kana ipi yacho zvayo. Zvokuti inini hamuna mune kodzero dzisiri kumusanganirwa nadzo nechi yatova imwe nyaya dzekozi inini handina munhu wekodzero. Kodzero yake handiri kufufusha ini kana one.
Right, vamangwana ndikubatei.
Taurai vamutero.
Ndikubateiwo baba vamangwana. Vamangwana pavhidhiyo inoenda viral, ndirikukuonai muchitaura kuti mudiaspora mune nhubu dzanetsa, nhubu dziri kunetsa ZANU-PF. Isusu tingati mubvunzo wangu ndokuti maactivists ari kurwira povho yeZimbabwe, vari kurwira against corruption yamuri kuita imi vanhu veZANU-PF. Vari kurwira against violence and intimidation yamuri kuita imi veZANU-PF. Hunganzi hunhube herewo?
Vanga vari vasimba mutero vanove nhengo yeMDCT. Manzwawo zvakare kubva kuna vaNick Mangwana vanove nhengo yeZANU-PF. Vaviri ava vanga vari parunare kuLondon kuBritain neStudio 7.
Mm-hmm.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSyria. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti vari kushishikana zvikuru nekupondwa kwevanhu vasina mhaka muguta reAleppo muSyria. Vanhu ava vari kufa mukurwisana kunotyisa kuri kuitika pakati pehurumende yeSyria ichibatsirwa neRussia ichirwisa vakaipandukira. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Samantha Power, vachitaura kuUnited Nations kwakare kuNew York, vakati vari kunetsekana zvikuru nevana vadiki vari kufa mukubhombwa kuri kuitwa guta reAleppo. Amai Power vakashora zvikuru hurumende yeSyria, Iran neRussia nekukonzera kunetseka kwevanhu uku uye kufa kwevakawanda. Vanotiwo vanhu vanenge vachiedza kuenda muupoteri vachitiza hondo iyi vari kusungwa vachiendeswa kumajeri nehurumende yeSyria. Amai Power vanotiwo zviri kuitwa nenyika nhatu idzi zvinonyadzisa uye vakati izvi zvinofanira kumira kuitwa vakakurudzirawo United Nations kuti ipindire kuti ione kuti vanhu havarambe vachiurayiwa muSyria. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Bazi rePublic Service Commission ririkurudzira gurukota rinoona nezvevechidiki vaPatrick Joao kuti vagumure basa vechidiki vari kutambiriswa mari nehurumende vari mumawadhi ose enyika vanozikanwawo nekuti mayouth officers. Vechidiki ava vanonzi vanosvika zviuru gumi uye vanonziwo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vapa kuti hurumende itonyanyi kutadza kubhadhara vamwe vashandi. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti mari yakawanda yebhajeti yehurumende iri kuenda kumihoro yevashandi. Asi vazhuwawo vakamboudza Studio 7 kuti vechidiki ava havasi kuzogumurwa mabasa sezvo vari kubatsira bazi ravo kuona kuti zvirongwa zvinoitwa nevechidiki zvafamba zvakanaka. Asi mukuru werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vechidiki ava vari kushandiswa kushungurudza vanopikisa.
Tinozvitambira nemaoko maviri nekuti munofanira kuziva kuti mayouth officers vanhu vanga vagara vangori mapepa pero yezanopiyefu, saka vanga vasina zvavari kuita kunze kwekungoshandiswa kana zvematongerwo enyika vachipihwa mari iri kubva kuhurumende. Saka ndinoona sekuti izvi zvikaitika zvinenge zvava kubata kuti mayouth vanhu vanofanira kunge vachizvishandira vachipihwa pfungwa dzinoendesa nyika mberi kwete dzekungoshandiswa. Zvinenge zvava kutaura kuti pari zvino mayouth kana vachida hurumende inganyatsokuita zvirongwa zvine gwara rinotwasanudza pfungwa dzevechidiki kwete kuti vangoshandiswa chete, nekuti aaaitaure zvavaya kubvira parenge pakuitwa maelections kana kuti parinenge pachiita hurumende yedu zvinhu zvinenge zvine mhirizhonga ndo mayouth agara achishandiswa. Saka ndinoona kuti aiwa iyi ipfungwa yatinotambira kuti vechidiki ngavaite vanonge vachienda kunodzidza nekuita zvimwe zvinhu zvinongotwasanudza pfungwa dzavo kuti vaite zvinhu zvakarongeka kwete zvekungoshandiswa, nokuti izvi ndo mukana waivapa kuti vangepange paine ukama hwakatsamirana kunyanya nevezanupiefu.
Mumatunhu vanenge vakawanda zvakaita sei sekwenyu kunana Chisumbanje kana kuti kunana Chipinge uko?
Mayouth officers anenge achiwanikwa at every ward mavillage. Saka vanhu vekuti pese pese kana muchiita mishangano ndo vanenge vachingoshanda pamwe chete ndosemainfoma, tinyangoti havasiri vaya vatingati mayouth akafanana neatinoshanda nawo kuti kubata kwedu musangano wedu wePlatform for Youth Development. Tinga mayouth aya anenge achikwanisa kuendesa development mberi vanonyatsa kufunga zvinhu zvinenge zvichibva mupfungwa dzavo kuti kana vaswerawo nevamwe peer to peer. Aya mayouth officers aya vanhu vanenge vachishanda zvavanenge vakatumwa nehurumende zvekungoti vaite vasori vekutsvaga zvinhu zvinongoendesa musangano wezanupf mberi. Saka ndopa tinenge tanga tiine gunununo tapa pekuti vairamba namba yavo richingowanzwa kuti ukaat village kana kuti at ward level, asi vari vanhu vanenge vachipihwa maallowance kubva kumusangano wezanupf.
Mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare muHarare.
Merry Merry Christmas koChristmas box vatereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. tozo dziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirai tsamba mboja pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Musakangana wachirongwa chedu che Diaspora Forum na 8 PM. Apo tikutarisa nezvenyaya kuti vanhu vari kunze vabvumidzwe kuvhota. Ndini Jonga Kandemiri.
Neniwe New Blessings Zulu Talks ya mina Ntungamiri Nkomo munhau dzechindevere.
So